Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 7 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
pamwe kana vhuta zuro rangwa ichitsagarire delimitation kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevhuta zuro yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei saka ndofunga ndopane dambudziko
Dare repamusoro rorasa chikumbiro chemumiriri weHarare noti mudare reparamende varasti makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll
Kana imi mujifamba mshuro wa vanhu nekuti anhu waipa kuti zano yakaipa haana kumbotaura kuti zano yakaipa kana zvaakaimba zvinonzi hanzi ikotso haana kuti zano yakaipa
Muimbi Thomas Mapfumo oshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza Varime vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende varasti makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti repamakombiyuta kana kuti electronic voters roll necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dzegore rino. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitura mutongo wavo, mutongi wedare vanevhakatiyo, vachazvikodzera kuti zveke manikidzwa kubudisa gwaro iri, risina kuiswa mambure kuti risatambwe tambwe naro, kana kuti masecurity features. Vakatiyo, vati kupa veruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya, kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika, sezvo vachiti nyaya dzesarudzo, inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika, kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo, vakurudzirawo ZEC, kutiite izvi nekukasika vachitipa sipe mitemo yenyika veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda asi mitemo iyi ichipawo ZEC simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato recitizens coalition for change muzvare Ellen Shiri yedenga vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare
Apa kuchikora mutemo wenyika nokuti pa Electoral Act Voters Roll I public document inofanira kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya endabhadhara mari inokodzera asi apa tiri kuona kuti ZEC yatoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzira zvakanaka tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei
mutungamiri webato redemocratic party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka
izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere voters roll chinhu chakafanana nebhaibheri rokuti harigoni kunzi ringanzi harifaniri kupuwa munhu bhaibheri rinongopuwa munhu vanoverenga mavhesi vachiverenga vasina chavanochinja saka ndo zvakafananawo nevoters roll iyo iyi zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika
asi vanokokera bato rezanu pf mudare reparamende vapupuraito garepi vati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana unofanira kufara nomutongo uyu saka ndinowirirana zvikuru nefungwa idzodzo dzokuti ZEC ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana uye yaisazve ma security features zvinoita kuti mesha mukono tinoda kuparadza chimiro chesarudzo dzedu dzisaona mukana wokutamba nekubata bata rugwaro rwedu rwevota zero.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bhuno vatiwo
vota zero rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewa nguva nenguva zvekare. Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana vota zero rangu achitsvaga riri delimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevota zero yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare repamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye zeki inotiwo ine urongwa hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mashoko atichangotambira anoti muzvare Bona Mugabe, mwanasikana wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vaenda kudare repamusoro vachiti vave kuda kurambana nemurume wavo vaSimba Chikowore, vachivapomera mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze. Vaviri ava vakachata muna 2014. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo ari kushora zvikuru zvakaitwa nemapurisa zvekurambidza muimbi Wingi D kuimba kuchitungwiza nemusi wemugovera, achiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havaifanira kuregedza zvinhu zvakadai zvichiitika munyika inozvitine utongo hwejekerere. Mapfumo anotiwo vari kutonga vakwegura vave kufanira kusiyira basa vanotemwa dzirobva ropa vakaita semutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato havapindiri pane zvinoitwa nemapurisa. Bato rezano PF rakatoita kongresi rikati rinomirirwa navamunangagwa musarudzo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vapirwa zvizere nemapurisa ekuchitungwiza pane zvakapa kuti varambidze Wingi D kuimba. Hatina kukwanisa kubatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mapfumo.
Hazvisi zvinhu zvakanaka naka, hazviratidze kuti tiri nyika inokudza zvido zvevanhu, kwete. Ende hazviratidze kuti tiri nyika ine demokrasi. Munhu hamanikidzwe kudya chaasingadi kudya. Munhu hamanikidzwe kuti anofanirwa kuimba maimbiro atinoda isisu. Kwete. Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anti waimba kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi hanzi ibotso, haana kuti zano yakaipa. Akaimba sesomo yaingoimba nefeeling dzake dzaaizwa kuti ndozviri kuitika munyika. Zvinivi vaakudaro kuramba kuti ataurire vanhu chokwadi. Hazvisirizvoka. Hazvisirizvo zvinoitwa. Imimi kana muri vanhu munoziva kuti we are a very popular party, tine following yakakura, muri kufamba muchiroverewa. Zviri kuratidza kuti imimi vanhu havachakudaika izvi, maakuita vanhu vekuforcereza. Hatidi kudaro. Nyika iyi haifanirwe kuonekwa ichitongwa nemakartel nemagangsters. Aiwa, nyika inoda mutungamiri, iye mutungamiri wenyika wamunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti aizvo handimbozvida.
Imi muri munhu imba panguwa apo panga paine chimurenga chicha munga kwaniso kupase yambiro kana kuti zvino fanira kunge zviri kuitwa pari zvino sakatarisa kuti winkano imbira ari munyika
batana kwevanhu vanoimba vanhu vekwanoimba vanofanira kuonekwa vakabatana havana kubatana vanhu vekuZimbabwe munoona kuti kana mamusician acho uyo anouya nekake kazita uyo achionetwa ngetumazita komadi kubatana mukanyadzeto music wenyu mumpawo zita rimwe chete hakuna kamusic kaukoka kawe iyo music yacho yamuri kutaura yana wingidi ndezvekuna ana Jamaica muri kupanzwisisa isu hatina chedu chatiinacho music yakapera kare kare yakapera nguva yana tinechigupo yana Oliver Mtukudzi nenguva yatanga tiriko isisi music yezimbabwe ndopa yakaperera saka isu hatisi kukomberera munhu anoimba zvaanoda asi vanhu vemusic ngavabatani vaite chinhu chimwe chete vamire nemumwe wavo uyo ari kuharaswa vasambotyizidzirwa kwete vanofanirwa kuimba zvavanoda kuimba ende tinovakurudzira kuti vese vese vechidiki vese variko mazuvano endai munovhotera Chamisa musaite zvenyu zvekutamba he is the modern guy ndiye munhu wemazuvano avaavava vave chinyakare mafourfathers ari maancestors ari kurura nyika
Muimbi Thomas Mukanya mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica namabvula sumusanganya uye weStudio 7. Vamwe varimi mumaruwa akasiyana siyana yemunyika vanoti kunyange vaimbenge vakabatiraura mumaoko vachityira kuti zvirimwa zvavo zvaizoparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Kana kuti Cyclone Freddy, namo yavaitarisira yakazova makomborero sezvo kwakazonaya mvura shoma pane yaitarisirwa izvo zvakabatsira mbeu dzavo dzainge dzotsva dzisati dzaibva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muremi vatava kota chikunhuwe vemurandire kwamakonese kwabhasera mudunde kwagutu vanoti gore rino vanotarisira gohwo rakanaka nekuturuka kwemvura iyi
patai atanzwa kuti ichauya nemafashamu tanga totihutwa tikati nedzimba dzichauswa sezvegore rihaino igore rinakauya ratinatsira mbeu dzedu dzakaibva mwombe dzedu totarisira kuti dzinowana mvura kusvika kana muna October to September next year mvura inenge inoona kuti nziri dzedu dzese dzakazara kana riri gohwo harwendo rino hatitauri mwari wakati nzira chose nokuti tinokohwa izvi tiri bhizi kucheka mhunga kubvisa nzungu vamwe vakutomhanya mhanya kubvisa chero rimo chaijadzi nokuti gohwo ririko
izvi zvatsinirwawo nevamwe varimi vari kumatunhu akaita semashonerland east vanoti kunyange mvura yakamboita sekurambira mudenga pakutanga kwemwaka yakazouya zvakanaka kuti minda yavo iyevedze vamwe vakaita savalen mo magari kwasadza kuchivhu vanoti vakatarisira kuita maguta
saka ndingati pari zvino mbeu dzedu dzinoratidzika zvakanaka chose zvokuti gohwo redu ringangova zvaro rinenge rakanaka tabva munjodzi yatanga tatarisana nayo yekuti tanga toona sekuti mbeswa dzedu dzichakona kusvika asi chimiro chavapo pazuva ranhasi ndechekuti mbeu dzedu dzavanani asi
mumwe mugari wekumidlands kumberengwa vataita tsumba vanotiwo vari kutarisira kunonga-nonga zvekuti havazoende kunotenga upfu
saka nzara chaiyo chaiyo ndoona sekuti yatitizi iyi mvura yatakasangana nayo we have experienced good rains this past 2 weeks saka tatarisira kuti gohwo rinenge rakanaka risina kunyanya kunaka zvaro kana kunyanya kuipa asi hakuna anozondotenga chikafu ndomamirira zvakaita kuno kutarisa zvesora remombe rakawanda chaizvo zvekuti kuzvipfuyo zvedu hatina chekuchema
nyanzvi munyaya dzezvekurima vacraig evan vanoti kunaya kwemvura zvakanaka kwapa vakawanda mukana wekukohwa pakuru
hongu mvura yakanaya totenda zvikuru asi tichiri kungodawo kuti ichingozadzikize kuti zvibagi kana kuti zvirimwa zvedu zvisasvosve zvinatsotipawo gohwo neunaku hwatakatarisira kubva kuzvirimwa zvedu ikangonaya kamwe chete kana kaviri chete aiwa matura fatafata anenge ari maguta chete chete
vamwe varimi vanoti zvirimwa zvakaita senzungu nyimo nemhunga zvakatosvika zvekuti vave kutokohwa kunzvimbo dzakaita sekwagutu bhikita chivhu gwadha nemwenezi varimi vanoti chimwe chibage chakatanga kurimwa nemvura yekutanga changa chava kutojikiwa mchimbo idzi. Atina kwanza kunzwa kuti bazi reze ukurima rinoona sei mwakao ukurima uno sese gurukota reze ukurima Dr. Inchias Masuka vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbosha. Munyori mbazi iri Dr. John Basira vati chitumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 Masingo, tini Godfrey Mtimba.
Musangano unotarisa nyaya dzekodzero dzemadzimai unokokerwa nesangano reUnited Nations uri kuenderera mberi muNew York nhasi. Mumwe ari kumusangano uyu mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Commission, amai Virginia Muwanigwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zimbabwe Gender Commission sesangano rinomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nevanhurume nekusimbiswa kwevanhukadzi. Tinotarisira kuti kana takatarisa Commission on the Status of Women inove iyo ine dingindira rekutarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti vanhukadzi nevanasikana vawanewo mikana yekushandisa yatinoti pachirungu technology and vakwanisewo kuwana education zvichibuda kuti kana vachinge vawana izvozvo vanokwanisa kuonekwawo vachiparticipata kana kuti vachivewo muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusumudzira nyika kune tsika nemagariro kune zveupfumi hwenyika kunyangwe takatarisa kana zvematongerwo enyika. Saka isusu takatarisa uyu musangano uri kuitwa tinoona kuti unopa mukana kune vanhu vakasiyana siyana Zimbabwe iripo kuti tiwane dzimwe pfungwa dzekuti ndezvipi zvatingaiti kuti tisumudzire kuparticipata kana kuti mukana kuvanhukadzi kuti vange vachipindawo muzvirongwa zvenyika.
Zvinhu zvamawanikwa muchikurukura pamusoro pezvazvo muzuva ranhasi.
Tinotarisawo zvatatarisa nhasi tichinzwa nyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana anga achitaura kuti ndezvipi zvingaitwe kuti tiwanikwe tichiyananisa mukana nekusimudzira vanhukadzi kuburikidza mukushandisa iyo yavanoti technology.
Zvinhu zvanga zviri kutaurwa takatarisa nyaya yekushandiswa kwezvivhitivhiti.
Zvabudawo futi kuti technology inoshanda paviri sebanga. Saka technology ikasashandiswawo zvakanaka kana takatarisa nyaya dzemasaisai zvinoreva tichaonekwa technology iyo ichishandiswa kuita gender based violence kuvanhukadzi nevanasikana. Saka chimwe chichabuda ndechekuti ndedzipi nzira dzatingashandise senyika semamember states eUN kuti tinge tichiita kuti technology ishandiswe zvinosumidzira mukana kuvanhukadzi nevanasikana.
Mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume reZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Muwanigwa, vari parunare muNew York muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya nzvimbo dzekutandarira kumaruwa kana kuti recreational facilities. Izvi zviri kuitika matunhu akawanda kunyange hazvo mamwe matunhu aine nzvimbo shoma dzekutandarira dzakavandudzwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti nzvimbo dzavanogara hadzina nhandare dzekuitira mitambo yakasiyana siyana izvo zviri kuvasiya vasina zvekuita zvinovavaraidza. Mumwe mukomana wechidiki Makomborero Mafukidze wekwaMurewa anoti akaita rombo rakanaka akakwanisa kuenderera mberi nedzidzo yake pachinoi University of Technology apo pane nzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Asi Mafukidze anoti haana zvakawanda zvekuita zvinobatika kana ari kumba.
Sekuti tabva kuchikoro hatingogara edu tongotaurawo kana zvenhaukuzvebhora kana kuti vaimbi.
Mumwe musikana wechidiki Michelle Zvingwaru uyo anobva kumasvingo anoti nzvimbo yake haina pekuitira mitambo yaanoda. Anoti wodai hurumende yabatsira mukusimudzira nharaunda yake.
Isu kumasvingo kuzaka dai zvaikwanisirawo kuti tavakirwawo macommunity hall tupote tichisangana sevechidiki tichidzidzisanawo zvimwe zvidobidobi zviriko mazuvano mibato yemaoko nezvimwe zvakangodaro daro.
Nepamusana pekushaya zvinovaraidza vechidiki kumaruwa, mumwe mudzimai anobva kuMhondoro asina kuda kudomwa nezita rake anoti vechidiki vanopedzisira voita misikanzwa.
Kushaika kwenzvimbo dzekutandarira rave dambudziko huru muno Manyamweda muMhondoro, nekuti vanasikana vedu vapera kuitwa madzimai vari vana vadiki. Kana vari vanakomana vaakutora zvinodhaka, vaakupindwa nemweya wekuba chaiwo. Vanokampeina vaya vachida kuvhoterwa vaiva kampeinawo vachitivakirawo zvinhu izvi kuti tiwanewo chinovaraidza vana vedu, vambomira kukampeina vachitipa chimbeu yechibage.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona muvhuiwa. Vanoti kushayikwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa kuri kukonzera kuti matarende vechidiki vemunzvimbo idzi asabude pachena, uye vatadze kuwana chouviri kubudikidza nezvipo zvavanoberekwa vanazvo.
Tarenda remwana rinongogumira ikoko kwavanenge vari muzvikoro, ndokunge vawana mukana zvakare wekuenda muzvikoro. Inongova mbiri yekuti nhingi anomhanya asi haana kumwe kwaanozoenda kuti anokwikwidzanawo nevanoujarijari vedzimwe nyika, nekuti vanomuona vatinoti ivo vano mascouters havakwanisi kusvika kugrassroots nekuti kunenge kusina nhandare dzacho.
Taedza kubata sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki mudare reHouse of Assembly, vaMathias Tongofa veZANU-PF, asi havana kukwanisa kutiudza kuti vane matanho avari kutora here ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiriri wehwange mudare reparamende vaDaniel Molokele veCitizens Coalition for Change vanoti vachakurudzira zvakasimbisa bazi rinoona nezvevechidiki kuti richimbidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumaruwa.
Inyaya yakabva nechekure munguva yekutonga kwevarungu muno, vaiita zvinhu zvakadai kumataundi vasingaiti kumaruwa. Saka tichakurudzira separamende kuti Ministry of Sports, Youth and Recreation kuti vabude nenzira yekubatsira vanhu vekumaruwa kuti vawane nzvimbo dzokutandadzana ikoko.
Mukuru anoona nezvemitambo pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira mubazi rinoona nezvevechidiki, Dr. Eugene Chidakwa, vanoti ichokwadi kuti nzvimbo idzi ishoma kumaruwa, asi bazi ravo rakatotanga kuvaka pamwe nekuvandudza dzimwe dzenzvimbo idzi mumatunhu ose ari munyika.
We have identified places like Weza Country Club.
Takatsvaga nzvimbo dzakaita seWeza Country Club, kozotiwo kuchiredzi kune pamuchambuta pamwe chete nekugutu kwatiri kusimudzira nzvimbo yemutambo nekuzvivaraidza parafa moyo.
Asi vamwe vanoti nyaya yekushomeka kana kusatowanika zvachose kwenzvimbo dzakavandudzwa dzekuti vechidiki vakwanise kutandarira vari kumaruwa inyaya isingakosheswi nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei hurumende isiri kukoshesa nyaya yekugadzirisa nzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Asi mubhajeti ravo ra2023 vanwe vakaisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora emuZimbabwe semari yekushandisa mukuvandudza nzvimbo dzinoitirwa mitambo dzakaita seNational Sports Stadium neMagamba Hockey Stadium muHarare, Kumalo Hockey Stadium kuBulawayo pamwe neAquatic Complex kuChitungwiza. Vanwe hapana pavakataura nezvekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yemuMexico vanoti zvizvarwa zveAmerica zviviri pane zvina zvainge zvapambwa muMexico zvakafa. Mumwe wavainge vapambwa ava akakuvara asi mumwe haana. Matikiti vaya FBI ainge ati achapa mubayiro wemari inosvika zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 kuna achabatsira kuti vanhu ava vawanikwe. Vanhu ava vainge vari mumotokari vachangodarika muganhu weAmerica kuTexas vachipinda muguta reMatamoros kuMexico nemusi wechishanu.
Zi
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mwedzi wakukadzi kana kuti inflation kwakaderera kuenda pa-minus 1.6% kuchidzika nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 2.3% kubva pa-0.7% munandira. Inflation yepagore inonzi yakadzikawo kubva pazvikamu zana nechimwe nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 101.5% kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 92.3% pachishandiswa nzira itsva yekuongorora nayo kukwira kwemitengo yezvinhu yakaziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube svondo rapera kuburikidza neStatutory Instrument 27 yegore ra2023. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Kalisto Jokonya vanoti hazvishamisi kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakadzikira mumwedzi wakurume nekuti zvakagara zvichiitika gore negore munguva iyoyi yegore.
Maprices nguva zhinji inova measure inflation munana January na February hanyanyi kukwira maningi nokuti vanhu vanenge vabhadhara maschool fees zvapera, saka vanhu havana mari dzakawanda nguva iyoyo ende havatengi zvinhu zvakawanda. Saka izvo zvinogona chokwadi kuti inflation idzikire. Ende ukatarisawo maprices mumaket zvaanga ari February naJanuary anga asina kunyanya kuipa, anga asina kunyanya kukwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura zvinoreva kuderera kwemitengo yezvinhu uku uko kwakaitika muna kukadzi.
Zvazvinongoreva kana vachiti monthly inflation rate ya February yainge iri pa-minus 1.6%, zvinongoreva kuti on average mitengo yezvinhu munyika muekonomi yakaderera nepesendejiyo ye1.6 between January wegore rino na-February wegore rino. Normally kana inflation ichiti iri negative kungorova kuti mitengo yezvinhu iri kuderera kana kuti yatinoti mueconomics deflation. Of course zvinoita sekusagashirika kuti mitengo yezvinhu ingaderere muZimbabwe isperatasa kuti makaona kuti even mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yanga ichingokwira iri kuramba ichingokwira, but of course economy yedu zvedu yahighly dollarized.
Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kuderera kunonzi kwakaitika mumwedzi wakukadzi pakukwira kwemutengo yezvinhu kunonetsa kutambira pachionekwa zvakare kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva.
Vateereri vanopinda muchitoro vachitenga vanoziva kuti ichocho hatisi chokwadi. Takatotarisa kuti tengo yezvinhu zvinokwidza inflation yakafanana nepeturu nedhiziri iri kuramba ichikwira, nezuro takatonzwa kuti yakawedzera nedzimwe 3 cents. Saka ndinoona sokuti minus 1.6 inflation rate inenge isina kutonakirawo chero upfumi hwenyika kana yasvika pamatano akadaro, asi haisi yechokwadi, haisi yekuti vateerere vanofanira kunyanya kubatikana nayo.
Panyaya yekuti Zimstat yave kuongorora kukwira kwemitengo yezvinhu ichishandisa zvose dhora remunyika nedhora rekuamerica, nyanzvi mune zveupfumi uye vari sachigaro vekomiti yePollard inoona nezveupfumi vaTrust Chikohora vanoti
vangangonge vakazvisa mumutemo iye zvino kuti zvaive zvaakutoitiwa, inonzi blended rate iyoyo. Zimstat yange yaakutobudisa mafigures akadero because muno munyika toshandisa mari yekunze zvese neyemuno.
Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa mazuva mashoma adarika kuti nzira yekuongorora nayo kukwira kwemutengo wezvinhu pachishandiswa inflation mbiri dzinoti yedhora remunyika nedhora rekuamerica ndiyo chaiyo inoenderana nemamiriro eupfumi hwenyika pachitariswa kuti mari yekunze yave kushandiswa zvakanyanya mukutengeserana munyika. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu chinouya nhasi na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kurudziro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dzekuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Markham chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Muimbi Thomas Mapfumo anoshora hurumende nekurambidza Winky D kuimba kuchitungwiza achiti vari kutungamira vakwegura. Varimi vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo iyasincedisa thina njengamabandla ukuthi sizwisise ukuthi ugwalo lololu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi yabe komishini yeqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll.
Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owekhe okugcina mhlawumbe abagulayo.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW67 oqale izolo eNew York khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi yabe komishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Abe-ZEC bathi kuyingozi kwezomvikela ukwenza lokho ngoba kulakho kusetshenziswa ngendlela engayisiyo okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli weHarare North edalele parlamente umnumzana Rusty Markham webandla eliphikisayo ele-CCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu owe-High Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguZulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Markham umnumzana Denford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba we-High Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters' roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters' roll.
Ukungelani lempumela yalolu daba, sayidinga leyo voters' roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters' roll. Njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngalo i-voters' roll le, kodwa lokhu ingakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC unkosazana Ellen Shiriedenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
njenge vanda le triple C sikhathazeke kakhulu nesinqumo esikhitshwe yi High Court ukuthi ubaba uHonorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i voters roll. Sibona lokho kuyephula umthetho wethu owase Zimbabwe, ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i voters roll lugwalo lukaZulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i voters roll iyasincedisa thina njengamabandla abantu jikelele ukuthi sikuzwisise ukuthi ugwalo lona lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lo muntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni, ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho-ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti-ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhitshiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela-ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court kusicelo sikaMakhamu yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamathuma isithupha lasikhombisa CSW67 oqale eNew York City izolo khonapha eMelika. Indikimba yalonyaka ithi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls. Sixoxe lomunye wabaphatheka kulomhlangano unkosikazi Audrey Charamba, ongumgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Spotlight Initiative Civil Society, njalo isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Space Zimbabwe.
Hayi, umkhankaso we-CSW uhamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezikhangelane lenhloso yalo mkhankaso ethi Technological Innovation to Promote or to Achieve Gender Equality in the Digital Age. Lamhla sesike sahlangana labantu be-ILO, laba bakade beqala engingathi i-ILO Care Policy Investment Simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko?
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhangelane lendaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale, ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthi thatha ukubamba umsebenzi owe-care, owokugcina mhlawumbe abagulayo, kumbe ngithi okusebenza i-domestic work, kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi, bandise ukuthi beyiswe njalo.
Ndingathi-ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo, i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le-digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba
kondane logu zwanguzwa kwabo mama ikakhulu nxa sikhangelane le digital age engingathi ngama online technologies kwenziwe njani ukuthi omama kumbe abesifazane bezwe bengethuki bezwe bengelakho ukwesaba kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile behlalisekile bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusasanele benelisa ukuthi basebenze bengesabi omakhalekhukhwini babo bengesabi engingathi ngama email bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo Twitter labo Facebook bazi ukuthi labo bayenelisa ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa ngaloba ngayiphi indlela.
Lonyaka umkhankaso lo singathi ugcila kukuphi ikakhulu?
Umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene sibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.
Unkosikazi Audrey Charamba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women's Space Zimbabwe. Unkosazana Bona Mugabe indodakazi kaMuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Inkundla yeZim Live ivika ukuba ubona ukhweze amaphepha emthethwandaba we High Court namhla ecela ukuthi uchithe umtshado wakhe lo Chikore ngoba ungasela thando olukhona phakathi kwabo. Uthe njalo sebe lenyanga eziyisitshiyangalonye 9 bengahlali bonke kutsho iZim Live. Ababili laba batshade ngomnyaka ka-2014 njalo babikwa belabantwana abathathu. Ubona uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 kuthi uChikore yena ule ngamachumi amane lasithupha 46. Amapolisa athi abophe abafana abathathu abafunda esikolo seMathula High School eCholocho ngemva kokubonakala kuvidiyo bebhaxabula kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana ngenswazi lengodo. Omunye wabafundi laba ubonakala ethwele ibhemba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazele inkundla yesayithi ngokubotshwa kwabafundi laba njalo waxwayisa abantwana besikolo ukuthi bachiyane lokuhlukuluzana. Unyathi uthe ababili babasolwa laba baleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 kuthi oyedwa uleminyaka elithumi lasikhombisa 17. UZulu ubethukuthele phezu kwevidiyo le esithi abafana laba yizidlova ezimele zibotshwe njalo zixotshwe esikolo. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga ephelileyo uWayne Dlovu yena owagwazwa ngengqamu umfundi weHamilton High School. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS ithi uhulumende kumele esule umthetho owalisa ababalisi ukutshaya abafundi ngoba isithi lokho yikho osokusenza abantwana besikolo babe ngamahlongandlebe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomzali umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ividiyo yeCholocho liyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe
ukuthi abantwana sebephenduka besiba izigebengu ngakuhlanganisa lapho naloko kwe gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona sokusilahlekela sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhashana kakhulu sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali sifaka unyawo siyisigaba sifaka unyawo singamatitshala lo mthetho ufaka unyawo phansi sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa umntwana ongumfana uyahlonitshwa bonke balamalungelo kakho olelungelo lokutshaya umntwana kakho lelungelo lokutshaya omunye sikwale lokho njengabantu njengesizwe sikuqede dududu sikuqeda ngokuthi sibajezise abenza into egange kanjeya sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siyaphambili kanti ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi kanti ke abantu basegoli abanye basemelika abantwana bakodwa kanti ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo kumele sincedisane ke sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi khona lokho kodwa babe behlile ukufundisa asibajeziseni kakhulu njengakuyona leya video kumele kufake unyawo phansi ukuze babe isibonelo sokuthi lokhuyana kwamukele ka
umnumzana Efi Dlela Ncube ngumzali sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zeMathula High School eCholocho. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wohlangothi lwezemvikela kwele Melika umnumzana Lloyd Austin ngolwesibili wethekelele ele Iran engamenyezelwanga. Ele Melika lile nani lamabutho azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 khonale. Injongo yamabutho la ngeyokupha izeluleko kanye lokusiza ekulwiseni iqembu le Islamic State Group. Izizalwane zakwele Melika ezine ezabikwa yiFederal Bureau of Investigation FBI zithunjiwe ngomvulo eMexico sezitholakele. Ababili batholakale befile kuthi kulabo abatholakale bephila oyedwa ulinyazwe kakhulu. Lezi zizalwane bezingene edolobheni leMatamoros eliseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika zisiyathenga imithi. Iziphathamandla zakwele Mexico zabika ukuba nalaba bantu bathunjwa ngabantu ababehlome izibhamu. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhethe umphathintambo ozabona ngezamandla kagetsi emizameni yokuxazulula udubo lokuselakala kwamandla kagetsi elizweni lakhe osolufike esibangeni esibi. URamaphosa ubuye wengeza umkhandlu kahulumende ngokuqoka njalo ezinye iziphathamandla ezimsekelayo phambilini kokhetho lonyaka ozayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe likhanya lilokhe liqina ngokusebenzisa idola leMelika okugoqela lo hulumende osevumela ingatsha zakhe ukuthi zibhadalise ngalo. Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstat luveze ukuthi ukusetshenziswa kwedola leMelika sokuyisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lengxenye ekhulwini 75% elizweni jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokhu lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNACORA, uthi uhulumende kumele avume Mgceke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso ukuthi kudala imali yeMelika isiyo esebenza ethenjiwe kwezomnotho, kuthenjwe iEuro, kuthonjwe iPula, kuthonjwe iRandi. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe, nawo somabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi kabayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba akula umuntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende, bakwazi ukuthi imali le abathi kayisetshenziswe kayisebenzi, sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela iZimstat, sinakhangela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola le-America. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga, uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni, izitolo, labantu nje abathengiselanayo emakhaya, imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo, yikuthi uhulumende afuni kuvuma ukuthi idola lase-America yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, INUST, uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubu esethusayo nxa liqathaniswa leMelika.
Nxa sikhangela umumo womnotho, umumo wezinto elizweni jikelele, sinanzelela ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe. Njengoba kuvele kwacaca kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe bayananzelela ukubana amachuma ayisikhombisa lasithupha ekhulwini ezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokho kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo. Okokuqala, ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi, okudala ukubana kufunakala imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika e-council yakoBulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi ezicubungula inhlalakahle kaZulu zithi kuqakathekile ukuba lendawo zokuzilibazisa emizini ehlala abantu, ama-recreational facilities, ikakhulu kwabatsha. Lezi ndawo zipha abasakhulayo amathuba okuhlangana njengabontanga bexoxisana ngendaba zentuthuko, ukuphana amacebo lokuthola okokwenza ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukungena kumkhuba emibi eyokuganga kumbe eyokuthatha izidakamizwa. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lenkundla zemidlalo etshiyeneyo, ama swimming pools kanye nama community halls ziyasilela kakhulu emizini abahlala kiyo, kungaba kusemadolobheni lasemaphandleni, okwenza bagcine bebanjwa ngamandla ukungena kweminye imikhuba ephambanisa impilo zabo. Okufakazwa ngumnumzana Thembelihle Mhlanga, omunye wabasakhulayo baselubane.
Ukuselakala kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni kubangela ukuthi ontanga ikakhulu bahlanganyele endaweni zokungezwa kakhulu, ikakhulu ekusebenziseni izidakamiswa, kunatha utshwala kakhulu, lokuganga sibili as icrime, ngenxa yokuthi ayingqondo zabo ziyabe zingenzi lutho and bezihlalele nje.
Omunye njalo osakhulayo osebenza lenhlanganiso eye-Youth for Innovation Trust ukunceda intsha yaselupane leBhinga, unkosikazi Thando Gwinji, uchasisa ukuba ama-recreational centers aqakatheke okunganani.
Indawo lezi zibanika indawo yokuzigoqa, ukwengeza ulwazi, ukwengeza ubungcitshi kanye lamathuba okuthuthuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi masizimisele ukwakha ikusasa labontanga, siqalise lamuhla ukukhipha imali eqondane lokwakha indawo lezi zokuzithokozisa ikakhulu emaphandleni.
Umzali waseGwanda umnumzana Ndumiso Sibanda uthi abasakhulayo bemaphandleni babhekane lobunzima obedlula abasemadolobheni, ngoba lanxa belezipho kwezemidlalo akulandawo lapho ababonwa khona yilabo abangabalolonga ukuze baphumelele.
Isigaba sakithi esaseGwanda njengazo phose zonke izigaba zemaphandleni siyasilela kakhulu ngendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisa. Ngenxa yalesi sizathu, intuthuko yabatsha abahlala emadolobheni lentuthuko yabatsha abahlala emakhaya yahlukene kakhulu, kanti abatsha nabo abemakhaya banamathalenta abangasebenzisa ukuthuthukisa izigaba zabo.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso eye Community Youth for Development Trust esabeleni seMathebeleland South, unkosikazi Bongiwe Dube, ukuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyanceda akhele abasakhulayo indawo zokuzilibazisa.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ukuthi afake ama-recreational facilities lawo, wona lawo angani akhona ezigabeni zethu yanazelwe ukuthi they are not functional awasebenzi, so there is need ukuthi avuselelwe khona ezakwazi ukuthi aphathise kuhlontanga.
Ummeli weWanga edalele phalamende umnumzana Daniel Molokele uthi bona njengedale bazakhuthaza ukuthi ugatsha olubona ngendaba zabatsha lulungisise udubo lokusilela kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni.
Kwakunjalo ngesikhathi kwe-colonialism kusabusa bamhlophe, kwaqhubekela kwaba njalo ngemva kozibuse. Thina njengeparliament sizakhuthaza i-Ministry of Sports, Youth and Recreation ukuthi iphume le-program yokuvula ama-recreational facilities and amenities, kwenza ukuthi abatsha babe nendawo lapho abakwanisa ukuyahlangana khona bezijabulela bezivumulela.
Umqondisi wezemidlalo kanye lokuthuthukiswa kwendawo zokuzilibazisa kugatsha lwendaba zabatsha uDr. Eugene Chidakwa uthi sebekubonile ukuqakatheka kwalezi ndawo, kungakho sebeqalisile ukwakha ukuze kungabi lesigaba esizasala singela.
We have identified places like Weza Country Club.
Kathesi kunomsebenzi esiwenzayo eWeza Country Club laseChirezi. Sivuselela njalo sakha inkundla zemidlalo le ndawo yokuzithokozisa eRafamoyo esabelweni
seGutu. Kodwa abanye abacubungula indaba zabasakhulayo bathi udubo lokusilela kanye lokungatholakali kwendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisela emaphandleni yindaba engaqakathiswayo nguhulumende. Bathi nxa uhulumende sehluleka ukwakha izikolo ezeneleyo emaphandleni okwenza izifundi zihambe imango emide zisiya ezikolo ezikhatshana, pho indawo zokuzilibazisa zingakhiwa njani? Kodwa nxa kukhangelisiswa, abasakhulayo basemadolobheni bakhanya bahlezi kamnandi ngoba indawo zokuzilibazisa ziningi lapho abahlala khona. Lezi zihlanganisela ama-community halls, ama-libraries, inkundla zemidlalo etshiyeneyo kanye lezokubukela imifanekiso yamafilimu, ama-movie houses. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo olwe voter registration lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamathumi ayisithupha lasikhombisa CSW 67 oqale izolo e-New York City khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mgabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mgabe lo Grace isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Belilalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.